Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi Uri musi weshondo ndira 20/2019. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa womanikidzwa kudimbura rwendo rwavo rwekuDavos, Switzerland sezvo zvinhu zvaramba zvakaita manyamamire nerongo munyika.
Wakakwidza mugoma ndivanga pakadzwa manteja asi vanenge vakatisaririrei kumashure pene vanhu vaitiza vaya vakasarawo mashure ndohanzi ndepavakangopfuurwa nekuti mapurisa here vati masoja kaka kuti vavaivepa kuti mupurisa
vasolomon nyaruwa avo vakapfuurwa nevanofungidzirwa kuti mapurisa kumarondera nemusi wechipiri vanoradzikwa nhasi
iko zvino masapotas yedu vamwe havasi kurara mudzimba mamp mamwe akasungwa mahonorable members of parliament vari kuinda kumakoti vari mumalege aionzi nezvimwe zvakadaro zviri kuitika mudzimba dzimba dzokukulutwa
bato remdc roshora mutauriri wemutungamiri wenyika vageorge charamba nemashoko avo avanonzi vakataura kubepanhau resunday mail ekuti zvinhu zvichatonyanya kuita manyamamire nerongo nekuti zviri kuitika pari zvino inzwisa chete
tinozivikanwa panyika pasi rese nekuti tiri vanhu vanoda peace, peace loving zimbabwans handizivi kuti chaibotipinda chii
gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai monica mutsvangwa vokurudzira vanhu kuti vaite zvinhu murunyararo iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanyora padandemutande ravo retwitter kuti havachaende kuDavos, Switzerland kumusangano weWorld Economic Forum. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavo vageorge charamba kuti tinzwe zvisere nezvenyaya iyi. Asi vachinyora patwitter apa vaMnangagwa vati gurukota ravo rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ndivo vachange vakavamirira kuti ivo vaone nguva yekugadzirisa zvinhu munyika umo musina kugadzikana mushure mekunge vanhu vatanga kuratidzira nemusi wemuvhuro vachiti havasi kufara nenyaya yekudhura kwezvinhu zvikuru mafuta ekufambisa dzimotokari. Gari wemumarondera akapfuurwa nevanofungidzirwa kuti mapurisa akafa vaSolomon Nyaruwa vanonzi varadzikwa kuchimanimani nhasi. VaNyaruwa vanonzi vakangobatanidzirwa mumhirizhonga yekuratidzira kwaiitika mumarondera apo vaienda kunotora chikwereti chavo mudhorobha remarondera nemusi wechipiri. Kuratidzira munyika kwakatanga nemusi wemuvhuro vanhu vachiti havasi kufara nekukwidzwa kwemitengo yemafuta zvapa kuti Zimbabwe ive nyika pasi rose ine mafuta ekufambisa dzimotokari anodhura zvakanyanyisa. Mukuziya nezvekupfuurwa kwavaNyaruwa tabata muzukuru wavo vaDarlington vambe ava vanoti vakabva pamba vachiti vari kunotora chikwereti chavo mudhorobha ngatinzwei zvakazoitika.
Vari munzira ndopa vakapfuura nepadombo tombo kumashoro nheno zvaiitika vanhu vakaungana pachipiswa matai but mapurisa angasati auya. Mapurisa anonzi akasvika varipo vavatiza vachipinda mugombo kana mbizivadi makakurirwa marondera kana mbizivagomo rekucheri marera
hongo
ndomoka kupinda mugomo achibuda mu road because mu road mamusafamba kwero kurosa kuti vaende mutown neta indicators saka pawaka kwidza mugomo manzi vanga pakadza machega saka vanenge vakandizi vakati sarire kumashure pane vanhu vaitiza vakasara kumashure ndohanzi ndopavakangopfuurwa nemana nekuti mapurisa here kana kuti masoja kuti vari kutaura vaive pari kuti mupurisa ndopavakavavega ipapo vari kuvasara kumashure ndobva zvatongodhaka ipapo
saka vakabva vafira panzvimbo here kana kuti vakatakurwa vachiendeswa kuchipatara
kune vari kutaura manji tasvika tipasini pacho saka bvunzowo vanhu vaivepo nemaneighbors vemunhara yepadomutombo vanhu vaii vaivepo madzimai mamwe akatiraona chitiitiro madzimai ari kuti mapurisa aive pamberi pavo vanhu pavaitiza bozaitawo pagedhi pepamba pavo vari kuti mupurisa anenge akaudzera mekuti ndiyani wavo ndishevhero ndiyani vanhu pavaitiza kuchipfuura kanzi anenge aisada kupfuura ekuti chihamenosa paakaudzwa kuchipfuura nemukuru wavo hanzi akabva apfuura akabva atonanga sekuru bvaavapfuura hanzi avapfuura ndopavanhu paukada unotraya kubatsira hanzi pavakapfuura vanhu vadonhera ipapo anenge akarowa fiste bvavadonha vadonha mbvatanga kugwesha vachikambaira hanzi vaakukambaira vanhu vakadaudza unobatsira mbvaukandirwa matiegas vanhu vanhu mbvawedzera kuitiza saka vari kutaura vari kuti hanzi vakangosvika mapurisa mbvaatombomira ipapo vanhu vamheno vanovamira vachiitei mbvavazovatora mbvavaisa mumota isu tionei kufamba kwatikaita maripoti tichikonfema patikanzwa kuti munhu weida apfuurwa tikaenda kuchipatara taenda kuchipatara ndopatikanobvunza kuti tine munhu wedu atiri kuona tikunzwa description kunzikane nhapfuurwa idescription yemunhu wani yemunhu wedu atakamboda kusikasikawo ndopatikavakazopatikavabudisira pasipoti tipi zita rake ndei saka kuchipatara vatoone zita neagi yake zvese zvikanzie ndosariri kuno kwasatikwanisi kukuradidza yemunhu wacho kana chinyeremumaoko yemapurisa mbatangoti hatirangoziva kuti ndi here saka ti auya nguvai auya kuemergency here kana kuti auya kumochari zvikanzi hatongoyaitimochari anobvirauya kuemergency auya koshaya kutati nguvai zvikanzi auya kumawani chibvunzwa payakaitika yainge yaitika kumaten makupeni saka hamheno kuti pakatiapa chichaitika kuti vanga varipi kana kuti chizvirazva kuti havana kuunzwa kuchipatirana kuita sei saka ndopa tikazongotrayo kuti tipandise mapepa zvakunziwa kuti wapostmortem netichi mbatangotrayo kuti mapepa anhingirikini afambise vakangobatsirwa navamwe vakatibatsira kuti zvitwe zvekukasika ndomba zvatongopera zvakadaro vatazopiwa bodi tmosaisinge varadzikwavatoradzikwa nhasi vaenda kumusha bosnezuro vakaenda nezuro kumusha nhasi ndopavatoradzikwa
kumusha ndekupi
kumusha kuchimanimani
saka iyo postmortem yacho yanga ichiti kudii
ana sekuru vahombe ndo vakaenda but vanenge vari kuti hanzi pakangonyerwa kunzi kutie kavauraya
saka vasiya vana vangani
kune vana 2 mumwe wacho mucheche asati atosika gore
vadarlington vambe muzukuru wavasolomon nyaruwa avo vakapfuurwa vakafa kumarondera nemusi wechipiri mutauriri wemutungamiri wenyika vageorge aramba vakuonzera mutauro wakanyanyisa pasi rose nemashoko avanonzi vakataura kubebhanhauri sunday mail vari kuazerbaijan uko vari kushanya nemutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa mapepanhau emunyika dzakawanda aratidza kukatyamadzwa zvikuru nemashoko aya vacharamba vanoti zviri kuitika munyika umo muri kupomerwa mauto nemapurisa mhosva yekupfuura vanhu 10 nevaviri kukuvadza mazana nemazana uye kusunga vanhu vanodarika mazana manomwe inzwisa chete pane zvichatevera vacharamba vanoti mhirizhonga iri kukonzerwa nebato remdc nemapato akazvimirira oga nemamasangano akazvimirira oga asi masangano akaita seunited nations nyika dzakaita seamerica britain nesangano reeuropean union ari kushora zvikuru nyaya yekushandiswa kwemauto mukushungurudzwa kwevanhu vachiti zimbabwe inofanira kumisa kuita izvi sangano ravanasoro jena rinozivikanwa nekuti the elders rashorawo zviri kuitwa nehurumende yezimbabwe zvekushungurudza vanhu uye kudzima masaisai eintaneti hatina kukwanisa kubata vacharamba kuti tinzwe zvizere nezvemashoko avo sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa vakawanda vanoti munyika pari zvino maberekera ingwe asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai monica mutsvangwa vanoti zvinhu zviri kuratidza kuti zvave kugadzikana asi vachikurudzira vanhu kuti varemekedze nyaya dzerunyararo
aiwa zvinhu zviri zvadzokera pazvinofanwa kugara zviri vanhu vemuzimbabwe handizivi kuti zvichi chamboita chapinda matiri tinozivikanwa panyika rese pasi rese nekuti tiri vanhu vanoda peace, peace loving Zimbabweans. Handizivo kuti chaimbotipinda chii, ende zvinotityisa kuti iyo mhodzi yevhaiolensi yaakupinzwa pakati pedu kunyanya kune vana vedu, ikaita senge culture iri acceptable, tinozoibvisa sei pakati pedu? Tinozivikanwa as maZimbabweans nekuwa very very peaceful. Constitution yedu inotibvumidza kudemonstrata kana tangopiwa mukana wacho nemapurisa, takumbira kuti tinofanirwa kudemonstrata. Hapana anorambidzwa kudemonstrata as long as it's peaceful. Asi zvatakaona, hatisatambozviona zvakare, vanhu vachibloka marodzi, vanhu vachirambidza vanhu kuenda kubasa, vanhu vachirova maticha kuti vharai zvikoro, vanhu vachipisa. Takarasikirwa nemari yakawanda zvikuru, mabhizinesi achivharirwa, isu tichida kubuda mugomba ratiri kuti tofanirwa kubuda.
Asi vamwe vari kuchema chema mai mutsvangwa kuti vari kushungurudzwa nemasoja nemapurisa, vanoti vari kupfuura vanhu, vamwe varasikirwa neupenyu.
Tinorwadza zvikuru kuti tinongorasikirwa neupenyu pasina kana reason yaningati ingati totisvike kurasikirwa neupenyu. Upenyu hunokosha ende tinokoshesa zvikuru, ende tinozikanwa sevanhu vanokoshesa upenyu, ende tiri kuda kuti dai situation iyi yadzoka pakuti vanhu vati hatidi violence, vanhu vati hatidi zvekuluta mashoti, vanhu vati hatidi zvekukwanyira vanhu nekupishira vamwe vanhu. Tinoda kuti masoja nemapurisa basa ravo nderekuchengetedza peace munyika, basa ravo nderekuona kuti security yevanhu yakachengetedzwa, ndezvatotarisira kuona. Kana kune vamwe vari kuona masoja achiita izvozvo, uyai mutitaurire, nekuti tinoziva kuti vanhu ava basa ravo nderekuchengetedza peace nokushungurudza vanhu.
Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muHarare. Asi tichiri panyaya iyi, mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume varamba kuti bato ravo ndiro riri kukonzera mhirizhonga munyika, vachiti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Zvichakadaro, mumwe mugari wekubudiriro muHarare anoti mauto ayo ari kutenderera munzvimbo dzakawanda dzinogara veruzhinji achipomerwa mhosva yekurova vanhu anonzi apfuura mutyairi wekombi uyo anonzi anga aramba kumira mushure mekunge vamumisa. Mauto aya anonzi ari kutenderera nezvikopokopo mune nzvimbo dzakawanda munyika mose. Izvi zvapa kuti vamwe vanhu vanopotera mumakomo nemumasango. Mamwe mauto anonzi avaka misasa pamakamba emapurisa. Kuti tinzwe nezvekupfurwa kwemutyairi wekombi, tabata vatapiwa Stole vamugari wekubudiriro.
Inini maonero andaita, pane kombi yasvika ku Western Triangle ichidhonzwa, ini yakazara ropa pamberi apa, ine maburitu epfuti. Kombi ndataura nemunhu ari kuti muridzwayo anga achiti driver wake anga achiamiswa nemasoja, ndobva aramba achifamba nemotikari yemasoja. Saka trake yemasoja yazomuteera, pavamuteera vakumovhateka, ndobva vabva vapfuura mabara 2 abva azopfuura driver. Saka zvekunzi driver apfurwa makumbo abva atakurwa kuenda kuchipatara. Muridzi wekombi anoti azomiswa nemasoja. Kombi yacho yabva yaita accident, yanga yakatakura vanhu, but handa kukwanisa kuziva kuti yanga ine vanhu vangani. Saka paapfuurwa ndobva abva azotadzokontrola kombi yacho, ndobva yazopinda mugoronga. Saka kutaura kunoku, kombi yacho haina windscreen uye ine mabure eputi yakazara ropa. Saka muridzi wacho anoti azomiswa nemasoja ndovazomutsanangurira zvaitika. Ndobva kombi yacho yazodhonzwa yaendeswa kukamba kuhighfield.
Saka izvo zvinhu zvakamira sei mumisha yeruzhinji umo? Mune mauto akawanda here kana kuti makagadzikana here semaonero amuri kuita?
Iko zvino kutenderera kwandanga ndichitomboita, ndiri kubva nekuglenview ndichingoassessawo situation, ndingoona kuti pakazara masoja vakabva nepfuti, vamwe vari kutenderera nemota, vamwe vari kuti vatori netsoka. izinova zvino zvikunetsa nekuti parizvino hatisi kuziva kuti pakutenderera kwavari kuita vane vanhu vari kutsvaga here uye vane zvavari kuita nekuti pese pavanosvika vanhu vanototiza vachimhanya nekuti vanenge vasingazivi kuti chii chaitika kwavari.
Vatapiwa Stole mugari wekubudiriro vanga vachitaura pari parunare vari kubudiriro kwakare. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naIvan Zininga.
Mazuva emhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chenyu chesvondo rega rega chatinokurukura nevechidiki zvizvarwa zveZimbabwe kwazvakapararira nenyika tichinzwa zvino zvavanosangana nazvo muupenyu hwavo zvavanoitawo vachisimudza mureza weZimbabwe nekurarama kwavanoita. Nhasi tiri kuda kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika tichitarisa kuti vechidiki vari kuzvi kwanisawo sei vari kuzvitambira sei zvechimiro chiri muZimbabwe pari zvino. Nhasi taita rombo rakanaka ndichakurukura namukoma Innocent Ntsingo vechidiki vari kuSouth Africa vanorerekera kubato reMDC tinzwewo kuti vari kuona sei kwakananga nyika yeZimbabwe. Mukoma Innocent zviri kufamba here?
Awa ndirinani mukoma zvininga makadi zvenyimi makadi muri yeZimbabwe.
Vechidiki vari kuirarama seiko mwana wamai muZimbabwe yaoma kudai zvakamira sei?
Mashoko atiri kutambira kubva kunyika yeZimbabwe asi kutivaraidza zvachose mukoma Zininga. Zvichienderana ne shutdown yakaitwa kubva musuwe muhuro. Vakuru venyika vane mabatira vari kuita situation hazvisi kunyatso kuti itira zvakanaka sevechidiki vemuZimbabwe especially isusu tiri kuna kudiaspora. Pari zvino tiri kunzwa kuti kune vanhu vakapondwa nevechiuto nemapurisa pamwe chete neveprison services. Isusu tinotarisira kuti mapurisa vechiuto pamwe chete neprison services vanhu vanofanira kunge vachiprotekta zvizvarwa zveZimbabwe asi tirikuona vari ivo vari ku itaenzi kuperpetrator violent against zvizvarwa zveZimbabwe. Taakunzwa zvekuti hurumende yabva yagura masaisai ekuti vanhu vasaona kutaurirana tinoti WhatsApp, maFacebook nematwitter vanhu havachakwanisi kucommunicata havachakwanisi kuona zvinovavaraidza zvakare. Saka hurumende yedu iyi handione kuti ii hurumende ine zvipo zvevanhu pamwoyo.
Totarisawo kuti mumvonga mupopoto iri kuitika yese iyoyi mhirizhonga dzese idzi kurwisana kuri kuitwa uku ko vechidiki vari kutadza here kubatana zvisinei nekuti uinde webato ripi uinde webato ripi vamborwisana nematambudziko ari munyika pane kuti varambe vachinongedzerana nongedzerana nekusiyana kwemapato zviri kufamba sei?
Chinoitika ndechekuti mukoma Zininga vechidiki havana zvavanokwanisa kuti vaite nokuti havana chinonzi empowerment chaichaicho. Vechidiki vanoda kuti vaempowerwe saka havana chavanokwanisa kuti vaite. Kubatana kwavakwanisa kuita ndiko kubatana kwavakwanisa kuita iko kuti varatidzire kuratidza kuti havashushikana nokurarama kwavari kuita munyika.
Tonzwawo vamwe vechidiki vachiti kwanzi endai munodzosera nyika kwamakaitora muone kuti hatiisununguri here vanoreva here kuti vechidiki vakazvipira kuenda kuhondo?
Ndinoona senge matauriro akaita saawayo ndeyekuti vanenge vachiona zvinenge zvichitaurwa nevakuru. Vakuru vari kutaurawo mashoko okuti takasunungura nyika. Hongu vakasunungura nyika tinotenda nokusunungura kwavakaita nyika asizve kusunungura nyika kwega hakusiriko kwakatikwanira. Isusu pari zvino tava kuda kuti tiwanise mabasa tiwanise kurarama kwakanaka munyika. Saka naizvozvo mastatement anotaurwa nevechidiki ndeyekuti ivo kana vakuru vachifunga kuti ndivo vega vane masimba ekukwanisa kuti vasunungure nyika kuvaratidza kuti havasivo vega vanokwanisa kusunungura nyika.
Aiwa tapanzwa apo mashoko enyu amungapiwo vechidiki kwavakapararira nenyika dzose zvizvarwa zveZimbabwe tichitarisana nenyika yedu zvairi izvi ndeyekutiwo kudii?
zvandoda kuti ndikurudzire zvirwa zvezimbabwe kunyanyanya vechidiki ndezvekuti ngatisangogarai takapeta maoko tikutarisira kuti nyika yedu ichagadzirisika igonaka nevakuru vedu varipo ava. Vakuru vedu varipo ava varatidza kuti vane kukara neumbibindoka uye havana hanya kuti isusu vechidiki tazvodini. Naizvozvo vechidiki vakapararira ne nyika dzese dzepasi rese, kwese kwamuri kana muchikwanisa batanai muite zvamunongokwanisawo kuita, kunyanyanya vari muno musouth africa nevari kunana america. Endai kumizinda yezimbabwe nekumizinda yedzimwe nyika dzakaita sana un munoratidzira ikoko muchinopa zvichemo zvedu.
Aiwa, ndinoda kukutendai zvikuru mukoma Innocent nenguva yamatipa yekukurukura pano panhepfenyuro yevanhu. Muri yeZimbabwe manga makateerera nhasi pachirongwa chedu kuna Innocent Ntsingo ari kuSouth Africa, wechidiki anomiramirawo mune zvematongerwo enyika ari kubato reMDC vachitaura pamusoro pezviri kuitika kumusha. Kwanhasi togumira pano, tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuigirai zvakare zvechimwe chirongwa chevechidiki. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Tinotenda zvikuru mukoma Ivanza nacho chirongwa chinotarisa zvinenge zvichiitwa nevechidiki. Musakanganwa kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kubva kuna Praxidus Jeremiah. Asi chirongwa ichi tinombochipiwa naTanonoka Wande. Nhasi chakabatwa naCCPJ.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, munondipa simba.
Kana ndakandeta.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu apo tinotikurukura nezvechitendero chechikristu. Ari kuchingamidzai ndiPraxidus Jeremiah. Nhasi unouyo ndaita rombo rakanaka rekuwana panhare mufundisi Chivaviro vari kuSouth Africa. Vazhinji mungafunga kuti ndiri kutaura namufundisi Togi Chivaviro, asi kwete, nhasi unouyo ndafunga zvekuti ndimbotaura namufundisikadzi Chivaviro. Magadini mufundisi.
Aiwa, tiri munyasha. Magadini ikoko kuWashington DC.
Aiwa, isu
kwanza sikuru nekugamuchirwa vachirongwa.
Makaita rwendo imi rwekuuya kuno kuWashington, asi iko zvinezvi makatodzokera ino kuSouth Africa. Wakafamba sei rwendo?
Takaitirwa zvakanyanyisa kunaka. Takanga tafambira hedu zvekuimba, tinenge tichingobatsira. Asi takazoona kuti Mwari pavanenge vagadzira nguva yavo, vanhu vakanzwa kuda shoko zvakanyanya pane kuimbirwa. Saka hazvina kuzonyanya kuva kuimba, asi kuzoparidzira shoko raMwari. Chatakanyanya kufarira ndechekuti vanhu vari kuAmerica vanogara yeshoko raMwari.
Muri ikoko pane chirongwa chamakanga madaidzirwa?
Takanga tangonyanya kufambira kuimba. Kamwe muziva iyo gafadha dzichitangira pana Ebenezer, ndo pakazotinyanya kubudawo kurumbira kwavo. Asi tazosvika ikoko vakakumbirwa kuti vaparidze. Shoko rakaparidza ipapo takasimudzira vakawanda. Saka takakomborerwa zvakanyanya, ndo pakabva pabudawo maresult yekuti madhishamisa yashamisa kuZimbabwe. Saka mufaro wacho wanga wakawedzerwa chaizvo.
Vhesi ramungatipe rakana rinokusimbisa iwo gore rino ra2019?
Gore ra2019 chandiri kuda kungonyanya kukurudzira vanhu ndechekuti pana Jeremiah chapter number 29 pavhesi 11 panobva panzi, ndinoziva ndangariro. Mwari vari kutaura kuvanhu vakati, ndinoziva ndangariro dzandiinadzo pamusoro penyu, kunyanya vana veZimbabwe, ndangariro dzekuti mubudirire kwete kudzokera kumashure. So kana Mwari vakutaura ndangariro, havasi kungofunga ngokufunga kawani kana dzakunzi ndangaro vari kuramba vachingofunga misi yose pamusoro pedu pamusoro pekuti tibudirire asi pese panobudirirwa kana Ezekiel pane paakasvika pana Ezekiel 37 inenge ipapo akafambisa nepamupata wakanga wakaoma une mapfupa akaoma asi mwari vakati profita kumapfupa iwayo kuti anorarama zvei isusu tinenge tisina tariro asi mwari vanoziva kuti zvinhu zvichanaka zvichaita zvakanaka anzi gero ndikapfuura nepamupata wemuvhuri werufu hatisi zvakaita nokuti jehovha vanesu soro zvikaoma zvichanaka chete
nguva dzedu ndodzachana tingadai taenderera mberi mochingotipendera nemunamato
baba tinokutenda henu zita nemuropa rajesu nazareta akafa kanyika tinokutendai mwari nekuti muri jehovha vanoramba vachingori mwari tinokudaidzai baba inini mufudzi akatinakira wakaibva angauya kuba kuparadza nekuuraya asi imi munoti makauya kuzotipa upenyu ende upenyu hwakazara tinokutendai amunosvika pamusiwo wezimbabwe musamire pamusiwo pindai pane zvinoda kugadzirisa zvose pane umwe noumwe ari kuchena mwari nesitueshoni yaainayo neupenyu hwake tiri kungonamata kuti jehovha pindai musamire pamusiwo batai nekupindura minamato yedu yose kunyaradza vanochema kunyaradza vakatsunga nekusunungura pose pakasungika paupenyu ini nyasha dzenyu mwari zvinotifudza nekutikomberedza ndinotaura shongo yegore masikati neshongo yemoto usiku kufukidzira vana vose vezimbabwe tichengetedzwe tirwire tikundiswe pane zvatinobata mwari tinokutendai nokuti makati musatiropafadza tichibuda mukotiropafadza zvetichipinda mugoropafadza mabasa emaoko edu kuchema kwose mwari tinongotarira kwamuri imi munopindura ende kana mapindura baba mukavhura hapana anofara pamunenge mavhara hapana anovhura urongwa hwedu hweupenyu hwedu mwari huri mumaoko enyu itai kuda kwenyu pakurarama kwevana venyu pakubata kwatinoita nyasha dzenyu dzioneke kunyange neparedio station ino mwari ruoko rwenyu ngarurambe ruchionekwa murambe makavafukizira muzita rajesu anogara nekusingaperi amen
amen nguva dzedu ndodzadyana tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi apo tinokurukura nezvechitendero ari kukuonekai muchirongwa chanhasi ndipraxivestiai
tinotenda veChristlike kwaya nekambo katinoshandisa Jesu isimba rangu iko zvino regai timbonzwe kambo kamwe kambo kechitendero kubva kuna Pastor Juliet Chivaviro.
Tambire mauya tenzwa Zvimwe zviri mukati memoyo wangu Jesu Maita mauya matirangarira Anire tinotipindai musamire pamudziyo
Tinotipindai Jesu
Tinotipindai Jesu
inzwisa chete kubva kuna Pastor Juliet Chivaviro nako kambo tabata svika kumagumo echirongwa chedu Sezongo edi ya pera, rega indi kusie maoko antungamili nkomo achitipagura chirongwa kana kuti naudze isiNdebele. Ini ndini Blessing Zulu, ndi chitimbirare zvakanaka, musakanganwe zvirongwa zvedu zvemangwanani na 6 a.m. na 6:30 kuNdebele. So kuizika.